A very good evening, Zimbabwe. This is the Diaspora Forum coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington on Wednesday, April the 24th, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Thungamile Nkomo.
Welcome to the program. If you're just joining us tonight on the program, we're talking about President Emmerson Mnangagwa's appealing to Zimbabweans in the diaspora to return home and rebuild the country. But you can also call in and say whatever you want on whatever subject. Today we have an open mic.
If you want to join the discussion, you can send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we are also streaming live on all our Facebook platforms, VOA Live Talk at VOA Ndebele and VOA Shona. So if you haven't liked our pages yet, please like us, and you can also join us on our websites, www.voashona and www.voandebele.com, as well as voazimbabwe.com.
President Emmerson Mnangagwa has appealed to Zimbabweans in the diaspora to return home and help rebuild the country's collapsing economy. Delivering his independence message last week, Mr. Mnangagwa said his government had initiated reforms that he said should be able to entice those in the diaspora.
But the question, Ntunga, is what these reforms are, and are they good enough to lure millions of Zimbabweans dotted across the world right now?
That's what we are all about tonight. Iloge utaba hesi ngalo lamhlanje utaba lwamazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa yena osecele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Kubanazi penduke zize ephathisa emzameni yokuvuselela umnotho. Uthi inguquko esilethwe nguhulumende wakhe yanele ukuhuka abasemazweni laba ukuthi hayi baphenduke mpela baze kuba yingxenye yemizamo yokuvuselela umnotho wona oqhubeka usadalala. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi igambe yiphi ke limizamo ubaba Mnangagwa akhuluma ngayiphi inguquko uMnangagwa akhuluma ngayo athi isenziwe ngohulumende wakhe elakho ke ukuhuka abasemazweni laba. Siyalivumela njalo balalela ukubana nxa kukhona ofuna ukukhuluma ngakho ongayisikho okuphathelane lamazwi kaMnangagwa uwamukelekile. Ukutsho yiloba yini siyakuvumela lamhlanje.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi paDiaspora Forum, apo tinotarisa zviri kuitika kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri pasi rose zviri mudiaspora. Tiri kutarisa isu nhau yakataurwa naPresident kana kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, apo vakati ivo vari kukumbira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvidzoke kumusha kuti vabatsire ivo kuvaka nyika. Asi vazhinji vanobvunza ivo kuti pane gadziriswa here, pane mitemo iripo here ichaita kuti tione zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvachose zvichidzokera kumusha. Nhasi zvakare izuva rekuti mutaure zvamungada kutaura nezvazvo vari kumarimuka kana vari munyika pari zvino. Tambokurukura nemi munguva yapfuura, vazhinji vanyora vari kutaura zvavari kuda kuti titaure nezvazvo, asi tichange tiri kuverenga zvamuri kutaura, uyezve tichange tichikumbira kuti mupinde muchirongwa. Kana muchinge muchipinda muchirongwa, mubva manyora code number yekwa muri ne number dzenyu kuitira kuti zvitiitire nyore pakukufonerai. Asi kune avo vakateerera pari zvino ibvai matitaura kuti munoona sei kurudziro iri kutaurwa navamunangagwa iyi. Imi mukawana mukana munokwanisa kuwana muchidzokera here kumusha pari zvino nemamiriro akaita zvino kana kuti munofunga chii. Ntunga regandibva ndachingamidza vamwe vari palive feed yedu pari zvino paVOA show natina William Shavai ari kuti I'm watching you from Botswana. Brian Garika yanzi ndiri mu Capital City muno muHarare tinokuchingamidzai. Courtney Mepi Courtney yanzi simavinde ipi. Dennis Denard Madzimure ari kuti ari kupolokwane. Courtney Mepi Courtney yanzi todzoka kune mari here please ndifonerei. Vachibva vaisa ivo chi namba dzavo anzi tuda kunyatsoziva kuti ntunga tikadzokera kumusha uku kune mari here nekuti vari kumusha pari zvino vari kuchema chema pamusoro pezvavari kuti ivo zvisiri kufamba zvakanaka.
Yebo kunjalo Mavelasa, and we have our first guest on the line, and that's Nabutoma Bena of the organization Zimbabwe Community in South Africa. Mr. Mabena, good evening and welcome.
Evening to you and evening to citizens.
Thank you. President Mnangagwa says that you guys should come back home and help in the process of rebuilding the country, especially the economy, looking at what's going on. What's your take on that?
This call was not thought out. She simply made the call without thinking on what this call meant, because she needed first to understand the challenges, the economic challenges in Zimbabwe, what causes the economic challenges. The economic challenges in Zimbabwe are basically around the question of the currency question, which is unresolved up to now. We've been using a multi-currency regime. We moved from that. We then introduced in 2016 the bond note. We then now introduced RRTGs, and it is not working out. We have been saying that because we have the majority of the working people are in South Africa and in other countries, we do not see any reason why we should not use the rand as a currency of reference. We are not calling on Zimbabwe to join the current union, because it requires the rand union, so to speak, because there are legal issues that are needed to be resolved around that. But you are already, since 2009, using the rand as part of the multi-currency regime in the basket. So it's a question of making the rand as a currency of reference to ease the liquidity crisis that is in Zimbabwe. It would be easier for people who are sending their money home for their relatives to buy in shops, buying in rents for workers to be paid in rents and so forth. That in the immediate will bring some stability in our view. So we think that instead of him making a call for the diaspora, he should actually be saying, how do we resolve the issue of the currency as an immediate issue in Zimbabwe? Then secondly, then in the short term, is to say, how then do we begin to organize production so that there's production on the farm, and then the industry will begin to pitch that. Once that happens, and these conditions, once we create those conditions in Zimbabwe, people then decide in the diaspora whether they want to go back to Zimbabwe or not. But there's no one currently who would want to go to a country where they don't even know whether if they put their money in the bank, they're going to get their money. Over the Easter weekend, we've had complaints where people couldn't access their money in the bank, and people will not really leave diaspora to such kind of a life in Zimbabwe.
Manyamazwi Mabena uthi wena inguquko ubaba Mnangagwa akhuluma ngayo athi uhulumende wakhe useyilethile elakho ukulihugu kubana libuyele ekhaya. Uthi wena kaliboni leyo nguquko.
mhlambe ngubani ozachiya isinkwa se-R15 eGilbro siyathenga isinkwa nge-R50 eZimbabwe. Akekho umuntu ongakwenza lokhu la ekhanda, mhlawumbe yabe kukhona ongahambi kuhle. Into yakhona u-Emmerson Mnangagwa lo hulumende wakhe kumele balungise njengoba sisisho indaba yemali, nathi imali esebenzayo eZimbabwe. Abantu bengahlupheki ukuthola imali emabhanga. Engavele alungise ngoba kathikaze sizwe thina ukuthi kulabasebenzi abalayo ukuthi baholiswe ngamarandi. Ungahamba eplant, uzathola ukuthi eplant abantu bazisebenzisela amarandi, bathenga ngamarandi ezitolo zeplant, kabalahlupho. Abantu abasebenza ukuholisa inkomo bebagcina imizi baholiswa ngamarandi abakade bawawani. Nxa sonke eZimbabwe ibigela Zimbabwe abasebenzi bonke ukuthi selihola ngamarandi, izinto sezithengwa ngamarandi ama-prices, abantu bangeke bakwani. Khona lokho kuzakwenza ukuthi kube lobubelo endabeni yezimali. Engavele enze njalo kube sekuthiwa manje-ke ukuvuselela umnotho ikakhulu endabeni zokulima ku-farming ukuthi kube le-production. Kungaba le-production, ama-factory ayaqala ukuthi avuleke. Angaqala ukuvuleka abantu abasebenza kokhothama, abantu abaku-informal sector abasekhaya sebengena emsebenzini. Nxa abantu besuka ngapha eGoli lakwamanye amazwe bethola abantu bayasebenza sebengani bathola bahola imali ayifana nalokuthi umuntu nxa esebenza eGoli ayihole ngoba ehola ngamarandi. Yikho okungenza ukuthi umuntu abesesithi kunokuthi ngibhadale irenti lapha e-Hillbrow, ngibhadale irenti koBulawayo, ngibuye futhi ngisapote umuzi wangakithi eCholocho sokusiba lukhuni, ngoramvele ngisebenze koBulawayo ngoba imali engizoyithola koBulawayo yimali efana nale mali engizoyithola eGoli ngoba ngiyabehola lamarandi. Lokuya koBulawayo ingaba ngaphansi kancane iholo, kodwa nxa usuhlala phansi futhi ukuba lemizi emithathu kungangcono ngiye koBulawayo ngikhangele imizi emibili kuphela. So yikho uEmmerson Mnangagwa okumele akwenze. Lokhu kuthethi abantu ababuya ekhaya engalungisi abantu bezekwenzani ekhaya. Abantu bevele lakhathesi baningi abasuka ekhaya ngendlela umnotho ongakhona longatholakali umsebenzi besiza lapha eGoli. Uzabiza njani bengikhona befika ngapha eGoli kumbe lakwamanye amazwe ukuthi buyelani ekhaya kungelalutho?
Mhm, siyabonga. Babu Mapena qhubeka ubambile khona postate abalaleli Marvelous.
Ndiri kunzwa kuti tine mutereri uye zve tine munyarikani wedu wokutanga asi tichamboenda kune mutereri. Hello kola.
Hello, Marvelous.
Ya, tokutanga tataura nakola tosaura na mukoma tinashe. Makadi yenyu kola?
Tinofara kana muchifara kuti remave.
Aiwa, tiri wadi tukusaura nemi muri kupi uye zve tipe upfungwa dzenyu.
Ndiri kuno ku South Africa uDurban.
Taurai
tiri kuzvizwa zvavo zviri kutaurwa naMnangagwa kuti ava vanhu ngavauye vainveste kumusha. Unouya uine mari wogadzira business handizvo. Wagadzira business, business richada mari kuti rirambe richirana, wobva washayiwa mari iyayi wabroka, wadzoka futi pasquare zero. Zvinenge zvichazoshanda papi? Kusimudzira nyika kwacho kunenge koshayiwa basi. Kuti uende kumahofisi kuti uvhure business zvinotora nguva yakareba. Unojambiswa kubva kuhofisi iyi uchienda kuhofisi iyi, uchibva kuhofisi iyi uchienda kuhofisi iyi, hapana chiri kufamba. Kusvika newo watoora mwoyo, wotoona kuti danho zvinani kuti ndidzokere futi kwandandiri. Saka kusimudzirana kwacho kunenge kunonetsa. Ngatibudirane pachena kuti zvinhu zvinofambiswa so, kwete kuti apa munotaura neimwe nzira besides pasisti na vamwe mobva maakutaura zve zvakasiyana. Saka handioni zvichifamba.
Dai zvanga zvichibvira muchibvunzwa kuti muzowanikwa muchidzokera kumusha ndezvipi zvamungade kuona zvichisandurwa munyika?
Right, chinhu chatoda kutanga kuti chitange kusandurwa ndezvekuti zvinhu zviitwe pachena. Handizvo kuti business lese kana ndiri kuda kuita business retransport, umwe asataurirwa kuzi aiwa mabhazi achapinda free duty satisikazivi. Then wozongoona mabhazi aakupinda mutemo unongoiswa for a short period. Vaivaya vakataurirwa secret meeting kuti aiwa taisa mutemo wekuti mabhazi achapinda free duty, wozongoona mabhazi aakupinda.
iwo pondo zoti zopinda zvota mutemo uya watovhara handi mazvona
saka
tibudira nepachena tisahwandirana ndokuti zvinhu zviende kana paine patadzwa hazvinei kuti une position ipi muhurumende bvuma kuti ndatadza pakati ndokuti nyika iende kumberi
aiwa
ndatadza kubvuma pandakanganisa kuti ndatadza ngondo ndiri mukuru handioni zvichifamba nyeperano
aiwa mashoko makuru kuti muve nezuva rakanaka
ndinotenda
babai regai tiende kune mukoma atinashe muripo here panhare halo mukoma atinashe muripo here panhare
ndiripo halo
aiwa tiri wadi mungatitsananguriro kuti muri kupi uyezve imi munoita basa ripi
allright mazvita zvenyu nemukana ini ndiri kuflorida muno muunited states of america ndiri agricultural economist by profession ndichishandira mutiri muno kuita research agricultural research for organization yemuno muamerica
muri paiko foni iri kumboita ichienda enda
allright mirai ndibvise maearphones
ehe nokuti hatichakunzwai because isusu kana tiri kutotadza kunzwai then vamwe havazokunzwai
yelo
ya manani manje
allright so ndanga ndichiti ndiri agricultural economist by profession ndakadzidza kuzimbabwe midland state university ndamuno muamerica ndiri kushanda seagricultural research assistant muno muflorida ya
manzwa echikumbiro chavamunangagwa kuti handidzokai kumba mugadzirise mataura imi kuti muri kuita zvekutsvaga unyanzvi panyaya dzezvekurima nezvimwewo munoona sei kurudziro yavo
kurudziro yavo yakanaka asi dambudziko ratinaro isu semazimbabweans nderekuti pane zvinhu zvandanyora pano zvinokwana kuita 60 zvandinofunga kuti zvindizvozvo zvikakwanisa kuadreswa chotangira ipapo
chinhu
chekutanga chinofanira kugadziriswa munyika yezimbabwe ipolitical legitimacy right kuti tizive kuti isusu politics dzedu dzakamira sei ende tinofanira kunge tine respect yevanhu yezvido zvevanhu munyika kuti vanhu kana vavhota whether vadyiwa kana kuti vahwina zvinhu ndazvoende pazvakanaka choita legitimacy panyaya dzematongerwo enyika so that dzimwe nyika dzokwanisa kudyidzia nesu zvakanaka chechipiri ndechekuti isusu kuti tidzoke kumusha kunofanira kuita restoration of rule of law constitution must be the supreme law of the land kwete kuti vanhu nepoliti bureau vanogara pasi vokure voita kukura musoro kudarika constitution kuti masoja anongotumirwa mutreat vonouraya vanhu for a point kwayari yekuda kungotsvaga kunondedzera opposition that is not acceptable ndatiitei kuti nyika itongwe neconstitution kwete kutongwa nechitoro chopinda panyaya yemainvestor confidence isusu tinoda ndakaona vhidhiyo rapurezidendi wekubotswana vachiadresa vamasai vachiadresa vanastrike masiwa vachitaura kuti kuno kumukauya kuzoesa kuno kubotswana munokwanisa ukaisa mari yako mubhenki nhasi kana ukada kuzoitora next month your deposit is guaranteed and it's safe but kuzimbabwe ukaita business kuno kana kuti anyone anoda kuita business muzimbabwe anogona kungopfuma achinzi business rara obet mposa saka that why should we come back there tinoya totambura ikokoko kuno kutiri kushanda because kunoko hakunakidze kushanda kunyika dzevamwe asi kuti ndiwezoshanda kuzimbabwe ndiwaya ndopiwa 500 rtgs iye munangagwa chaiye pachazvake akataura patv musuno achitaura kuti mari yaana trump mahusa chaiwo inoti marrtgs which means he accepts kuti marrtgs haisi mari but iye heis forcing the people heis raping the zoti hachisi mari so that we why should we come there because iye ndaatoite then the other thing kuno kuti tiri kuda diaspora vote hallo
aiwa taura yenyu
allright tiri kuda diaspora vote kana isusu tichinzi tiri mazimbabwe vachititarisawo semazimbabweans tofanira kunge tichikwanisa kuvhota tichidecidewo fate yenyika yedu kwete kuti vanoda kuvhoti kana vakuda kuti madiaspora remittance kudiaspora dzokai kumba because it's true that over 5 million professionals have left the country and vanhu vakabuda muzimbabwe ndo vanhu vanofanira kunge vachivaka zimbabwe but havakwanisi kudzoka kuzovaka zimbabwe nenyaya yeutongi huriko hwezanupiro that is the worst thing chiri kuexist zimbabwe that's terrorism riri kuexista muzimbabwe iri kuenda unpunished yekuwezanupiro ichitonga zimbabwe Then the other thing human rights abuses are being communicated and monitored and people are being abused in the state apparatus for their political feelings. It's just because kuno kwa America. I mean, personally, I ran away. I don't know where I'm going to go. I'm going kakasinda peri ni mafoja wa shida kundu uraya kutuwara seko kwa minu wada hundu uraya kana wada hundu uraya kana wada hundu uraya kutuwa I don't know indo I assume wada hundu uraya ni kutuwa ka uraya wa mwiti shiwona enda panasa waka itukwa and you want me to come back kumideko what guarantee do I have ya kutuwa kutuwa kutumbabwe minu upenu wangu urisef what guarantee do I have ya kutuwa minu kutuwa kutumbabwe nchasha nisa education yangu kutundira rami what guarantee do I have kutuwa kutuwa kutumbabwe ndika vota kutuwa zangu kuchare mekesu. What guarantee do I have kuti vana vangu inini vacha akarwara achaenda kufarire nyato kwachinowana mishonga yekurapa. You see, so all those things isusu kuti tiwe kuZimbabwe we can come there vanhu vanouya kuZimbabwe mukatasa 2009 pa NU vanhu vakangogadzira nyika within 6 months Zimbabwe yakanga yakuoneka. So it's not a matter yekuti vanhu vanouya kukokombo yakariba sei vanhu vakangouya chete zvinhu zvikagadziriswa nyaya yemitemo zvatataura izvi pakagadziriswa rule of law, investor confidence, political stability, the currency, the currency. What type of a country is it in which a central bank is in a currency?
Mm-hmm.
In the modern history, akuna nyike yakadaro. It's said that we have inherited a system of dictatorship kubva vamugabe, and it's going to destroy our country, it's going to destroy our future. And vamunangagwa ngavanzwisise kuti vanhu vanoda kudzoka kuZimbabwe, but ivo vamunangagwa ndivo the terrorists wanafana
huku. Regei timbo kubata ipapo mromo wanzazi atidedu kunyombana kunyangwe tunovya kuti vanhu vakawanda vane hasha zvechokwadi nemamiriro akaita zvinhu asi ngatingotaurayiwo tichiremekedzana kusvikawo tazoona kuti pane zvichasanduka here. Mombobata makadaro nekuti tine muteereri tichadzoka kwamuri nekuti mimi muri guest pano bagara henyu ipapa tiri kudzoka kwamuri.
All right, Susan.
Mm-hmm. Hello, caller.
Hello,
Magadie. Ah,
Africa. I don't know what the agenda is going to be doing. choku kedisira kana kuti ndingangoti point is ikanga sipamene kupedzira mazimbabwe ndivedu vei atisata tambura kana tahotambura chavaka nyika yedu tine moyo wokuda ngatimbosiyai pari kuna akataura mupenyu zurama akati ini handisiri wepolitics asi zvandinoshuvira ndezvokuti ngatimboisai politics parutivi tiwane kubatsina mukati menyika medu tivake nyika yedu nekuti hatine imwe nyika yechipiri kunze kwezimbabwe ese ese tinotaura zvichidari izvi zviri kucomfort zone hama dzedu dziri kumusha avo vasina pokuti vanokwanisa kuwana kuti vano mari yotombobisa iko kana yekuenda kuchigari chaiko inoshaiko ngatirangarirei izvozvo kuti patine tichipa makomenzi akafanana naiwayo vanhu vari kumusha vanowanei pamusoro pemakomenzi edu pundudzo yavanowana inongobudikidza nokuti isu kana tikabatana nokusapotera mukati menyika medu politics dzinochinja tiri murod tichifambidzana tiri mungoro rimwe chete hapana chinoramba kuchinja mukati menyika vanhu vakabatana basi tikangoramba tichingotaura kuti zvakati mubvunzo ndaubvunza mavhiki anokwana kuita matanhatu ndakabvunza ndichiti 2023 kukandozano peyo ikawina munoti kuti tikarambe tichitaura matauriro iwayo ngatifunge izvi kumberi tichitarisa nekumashure kwatinobva the only alternative as of now is to support our country takabatana tichiedza kuti tizvitipaeatheametime tichikurudzirawo vatungamiri venyika dzedu kuti aiwa itai kuti pave nesecurity itai kuti pave neenvironment iri safe inoita kuti munhu auya akwanise kufurwa nemhepo yakanaka asingatyiri kuti mangwana kunoka kune zvatati itai kuti munyika muine rusunuko rwakuda zvese izvozvo zvinongoitika pedzi kana takabatana tichifambidzana nedhara rimwe chete izvi zimbabwe of this what we are talking about this kind of language handioni handioni tichimboira kana kuti vanzanzi kwatinongoenda kuramba tichinyetekara nekunetekara nekunetekara and the reaction of market usually vanotarisa nezvemamarket pastock exchange zvinofambiranawo futi neleadership zvimwe zvinhu zvandanga ndichitofunga izvozvi ndichitaurana nenyika avahanzanzi ngatingoregai kuva nemaministers okuti kana vaapointiwa mungonogara kumahofisi tinovaona after 5 years vaakuya kukambera mucharangari yavahanzvanzi kuti makore apfuura muzimbabwe wenezde yaitorwa sesport day ndichiri kuzvirangarira
asi pane vamwewo vari kutidzoka
saka
vamanhanda imbobatai makadaivanenguva
rekuti maministers vanombobudawo vachienda kuvanhu vachinotaura nevanhu vavanomiririra vachitaura maprograms avo avanoita mugavhenmendi vanhu vachibvunza zvinovatambudza vachinzwa kuti maministers ari kuti kudini ngavapararirei nenyika yese every wednesday vachinzwa matambudziko hongouya vachizogara is the cabinet
tinotenda vamanhanda regai timbotora vamwe vatereri
vazhinji vari kutokomenta ipo papa hapana cotme mapy cotme ari kuti vamanhanda hanzi asi makapuwa purazi here nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika yekutaurawo kwacotme ari kutaura hanzi aiwa dai nekuvanhu vari kunonga svosve nemuromo asi vataurawo zvimwe zvakanaka vamanhanda zvekuti dai makurukota ntunga vaikwanisa kuti ivo once a week vanomboenda vonoonana nevanhu vakavavhotera kana kuti fanike mamp nyanya vachidzokera kunzvimbo kwavakavhoterwa kuti vabvunzwe mubvunzo wekuti muri kuitei kunzvimbo idzodzi uyezve muri kubatsira sei
sependuke kuwe mnumzana mapena uyavezwa avalaleli vayakhuluma lawe uke wakhuluma njalo ngodaba lokusetshenziswa kwerandi uthi ilizwe kumele lizame ukusebenzisa leyo mali uze kube lenqubela phambili elizweni yilupho olunye utshintsho olukhangeleleyo olokuthi okokuthi alubana luthe lwaba khona lungakuhuga mpela ungunqabuto mabhena la uthi hayi kahle ngiphindele ekhaya ngiye bamba iqhaza labanye sivuseleli ilizwe.
Amafemu engavule ekhaya abantu bazimisele ukuthi bahambe ekhaya bayesebenza ekhaya ukubhalisa ama-companies kungaba lula mafundi kuyukuthi ufuna ukuvula ifemu yakhe ngoba ikhasimende ekhaya kube lula njalo futhi kube lalokho kuthiwa ngibasenze ne-confidence ukuthi nxa umuntu efake imali yakhe ebhanga emsemabhizinisi imali yakhe uzayithola anelise ukuthi athenge ezinye izinto okumele ukuthi azithenge ezekhampani. Abantu bayafisa ukuthi bahambe bayishanyela imali yabo bavule ama-companies. Into ehluphayo khathesi ukuthi na umuntu engazabe le mali sethule 500,000 rand uyazibuza ukuthi kambe kuyini engafika ekhaya ngikwenze okungakunika imali njalo imali yami ingangeni emgodini. So khonokho ukuthi ngakula confidence emabhanga ukuthi imali yebhizinesi ngayisoze itholakale ngendlela, yikho kwenza ukuthi abantu abaningi bengahambi ukuthi bayehlanyela imali yabo ekhaya bavule ama-businesses. So yikho lokho uhulumende ka-president Emmerson Mnangagwa okumele akulungise indlela yenza ukuthi abantu bahambe bayevula ama-business lapho abakuma-business, lokuthi ama-permits ama-businesses kumbe ama-licenses kungabi yinto enzima ukuthola i-business license nxa ufuna ukusebenzela ekhaya ukuthi mhlawumbe ufuna ukuvula i-business kube yinto elula kungathathi isikhathi.
Inguquko le mabhena yinguquko enzima yini kumbe yinguquko nje e-basic okokuthi uhulumende kamelanga abe lobunzima ukuyiletha nxa efuna ukuvuselela ilizwe?
Uhulumende kakumelanga akusonto nje enzima, yinto nje elula ngoba okunye kumele sikukhangele ukuthi indlela ibhanga lethu elikhulu elisebenza ngakhona e-Reserve Bank indlela elinika ngakhona abantu abakubhizinesi imali yangaphandle i-foreign currency. Siyabona ukuthi kule khampani leka yabotakura eye oil eyiyo ephiwa imali eyangaphandle ukuthi bona bebele ukuthi beqhubeka bethenga amafutha ezimota emazweni. Labo abanye kumbe abaku-construction kumbe abakwenye i-business abafuna imali yangaphandle kabayitholi ngoba imali leyo iphiwa abantu abadla lezikhulu ze-ZANU-PF abayibo abenze ukuthi ilizwe libe yindlela elingakhona. Bese kusiba nzima ukuthi umuntu nxa ile bhizinisi ekhaya efuna imali yangaphandle emabhenki akayitholi, nxa esiya e-Reserve Bank imali etholwa ese-Reserve Bank kunabantu abavele bayibephiwa. Uhulumeni ngominista umthulisi Ncube bathi bona abantu kumele bahambe bayethenga imali yangaphandle. I-RTGs lezi ezikhona isilahlekelwa ngamandla okuba nzima ukuthi abantu abakuma-business bathenge imali yangaphandle ukwenzela ukuthi amakhampani abo aqhubekele phambili. So yikho sithi thina njengoba i-trade isenza kakhulu elizwe le-South Africa, nxa kungasetshenziswa irandi ngoba o-businessmen bathenga impahla zabo lapha e-South Africa kumbe imithingi abafuna esebenze ekhaya bayithenga lapha e-South Africa, nxa kuyukuthi basebenzisa amarandi kabasoze bebe lohlupho lokuzothenga ngama-spare parts ezimota, kabusoze kube lohlupho ngoba kuyabe kuyimali ababevele belayo.
Siyabonga mabhena, qhubeka ubambile mavitimboto ramtereri.
Aiwa, ndiri kunzwa kuti tine mutereri. Hello caller. Hello caller. Hello. Amen kuti caller varipo here. Gai tiende kuna Mukomatinashe. Mukomatinashe muripo here panhare. Hello.
ndipo. Hello.
Ehe, taurai tinzwe. Tukutaura namukoma Tinashe here kana kuti nakola?
Namukoma Tinashe.
Alright. Mukoma Tinashe, pane zvamataura mataura imi kuti makabva kuZimbabwe muri mukomana wechidiki chaiye. Mukataura zvakare kuti pane zvamamuri kufunga imi kuti ndozvingagadzirise nyika. Takatarisa zvataurwa nemutungamiri wenyika izvi. Pane zvimwe here zvamungada kuwedzera? Dai kunge vanga vakateerera kuti vakanzwa kuti imi sevakomana vechidiki vakabva kumusha mukauya kuno mukaita zvidzidzo zvepamusoro zvavangagadzirise kuti remangwana dzimwe dzenguva kana zvinhu zvikagadzirika munogona kudzokera kumusha.
Alright, maita basa. Pane nyaya yakaitaurwa, sorry, ndinongo kuita take back, chana panyaya yakaitaurwa neyekuadopt Rand. Inino from basic economics, I'm an economist zvangu by qualification, saka tinonzwisisa zvavari kutaura varubava kuti tokwanisa kuadopt Rand. Toita sei kana taadopt Rand, nekuti chinodiwa kuti nyika ifambire mberi haisi nyaya yekuti muri kushandisa mari ipi kana kuti muri kushandisa US kana kushandisa chii. Chinodiwa kuti nyika ifambire mberi, nyika inofanira kunge ichiproducer yotengesa zvinhu kunze zvakawanda kudarika zvainenge ichitenga iyo, so that munenge mune positive, tinoti positive balance of payment, handizvo. Taka isusu kuti patinotangira kuZimbabwe kuti titange kuita ndatigadzirisei nyaya yeland question. The land question is not saying kuti isusu tinoda kuti land idzo kuvarungu kana ivavo vanhu vatema vacho even nevarungu wherever whoever ari kukwanisa kuwana land wacho ngaave ari munhu ari kukwanisa kuproducer something zvekuti anowasara anoita subsistence farming plus surplus, so that anotengesa something pane zvaari kurima. Toita a strong agriculture, handiti taita agriculture yakasimba yekuti vanhu vave food secure, vanhu vakwanisa kuzviwanira chikafu chavo, haticharely because nyika haikwanise kurarama kana ichiimporta everything, kutora zvinhu, kutenga zvinhu kwenyika, kutenga wheat kunze kwenyika, tingatenge matoothpick shuwa kunze kwenyika, hazviiti. Ndatigadzire nyika agriculture yedu ive stable, vanhu vane land ipiwe vanhu vanodeserva, vanokwanisa kurima. Tine vanhu vehobo mamazimbabwens vakaenda kumaagricultural college vakadzidza kurima, vakaita na horticulture naagronomy, vanokwanisa kurima zveunyanzvi chezvo zvekuti nyika inokwanisa kuenderera mberi. Zoregerwa kupoliticize kuti munhu anopiwa land anofanira kunge akarerekera kudivi rekati vanhu vanodeserva.
Regai ndimbo kubatai muromo ipako mukoma Tinashe.
Korokoza to imagine kuti ana stand
nare yenyu manje meno zvaya kuita ichanzwika mapapi.
Sorry.
Nare yenyu meno zvayanga yakuita. Mukoma Tinashe, batai makadaro tina kola tichimbogadzirisa nare dzenyu. Hello kola.
Hello.
Ehe, tukutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura nanko mukwasha mazezuru mavelas. Makangana ndakambotaura chacha zvikurukuru ndikati mukwasha mazezuru asisasaruze ganda.
Oh, asi munokunuma.
Wateka ndowanakirwa tota mavelani.
Ndanakirwa shuwa. Munokunuma.
Ndakazofonera nevanhu vakawanda zvikanzi baba vanonziva vakati baba mataura.
Oo.
Nyika ndedu mavelasi, nyika ndedu. Kana tichi kuonai muchishaina mumaTV mafoni tinofara zvanga. Nyika ndedu.
Muri kupiko mukwasha?
Ndinotaura bhoti Ndebele bhati. Ndoda kutaura neshona kuti ndinzwike because headcourt aishona sitereki.
Alright, chati mu.
Anko mo.
Aiwa zvamuchaita ka.
Rasisangu ikoko kumbalalume kumadhambuzi.
Zvataita ka anko muchitaura neshona mozotaura nehama yenyu mukomo.
Ndinoona munhu aigeza nemukaka. Anko mo vaigeza nemukaka. Nendima velasi ndio takangaridza nyika yedu, heritage yedu taiuraya.
Ehe. Saka poitwa sei? Masoja
nemapurisa. Hatikaje masoja nemapurisa. Toja ivhu. Kwakabva vana dzitateguru vedu, vana Taminuka, vanani, vana Tongogara, vana Joshua Nkomo. Ndisikataure naNkomo. Ndonzwa misodzi yangu ichiwira pasi.
Ah, sorry shuwa.
Wangu jaja wangu ne wondo takatarisa isusu vaida danevu. Machirima, mafetaliza uya kumaprazi kuchirima. Kati isusu chacha chiruburima vanu achirime lendi.
Ah, mashoko makuru hapa. Murikupi vamkomo mkwasha.
Ngati vare chivure. Chivure msiwa. Au gati mavela zulula udigila vanago sata murumu waka uya. Woki ya kicheni. Ukakia kicheni au mbobiga mapotari mkicheni. Ukarasika makia kicheni au mbobiga. Nika yaka furika mavela zi very clear kuti. Tika kazira ana zedu. Ana zedu zataka ruira hondo itichi ruira sidimbuka misoro. Inda kaona ba. Chama razangu sidimbuka misoro ndaka tari sauti. Ah bababa enda. Kwa nasi nasi cha chao. Nasi cha. Nika utawara makonda. Taka itika matele njua zila yese hondo. Noti ili kutaka nasi uti wangu ne hondo no. Hondo yedu ninda ya taka rira. Kutitirime, kitengese, kikazile mapoto. Zisiko tili si senza. Bana unugasuka ukweke kwebga. Andifu ute makampani ya waiwona ne moto ripa trenu chienda kwa harari. Andifu utarugushanda. Uchisika ukadoma uchiwona koto ni chiri. Yaka ichipenya ichigazirwa. Kuya uko kwa na mzaravane kwa nina chama rizangu ze kwa na mzaravane vandaka gara na kwa nivakuru wano kuya wai wa chiri makotoni kune sunflower ayu gazira mafuta ku olivine kune sinali food chibage andi zeo hudi kukira ndege uenda uko uenda uko uwe za kuposa na mavelasi kwa chiri kwano
ya muri ipapo wankomo saka manzo
warugurima warugufuya mombe nina chama riangu ama positi nkomo dai wawe akiende kupra kumuraga kwangu kuprazi go uende kuona ndaimbaira mombe dzake dzizi dzanga tenga ku South Africa because dine ruoko rakananga ipapo mavela sipapo palendi nezvifuyo ipapo
ankomore
ndirakuenda kuragiza bhuru rangu randakatenga kuti dzine murungani over 600 asati dzabereka dzese unonzwa sei mavela kunyika kwedza zvipo izvozvo.
Ya, saka vankomo chimbumira ipapo titaure timbo kuvunzai kuti manzwa zvataurwa kuti hanzi dzokai kumusha matimu neruoko rwakanaka muchadzokirei.
Inini mavhela sindakanyoresa 2005. Mwana wandakabereka vana vangu vese handina mwana sina kuenda kuchikoro kwavunza vachakufonera vanhu vati mavhela iyo ishasha iyo ukaiona anogara kungakanyarara nyarara so kunge chirema rema so asi kugeza nouraya. Ndakagadzira vana vangu vese hakuna sina kuenda kuchikoro nanhasi vakagona kufonera kuti tese ndine magraduate anobuda nema A. Vana vangu ndine vana vangu vari kuHarare vamwe vacho vari kutaura kuti baba vavo ane hana yevhu hana yevhu. Inini chanzi kuti ndakanyoresa 2005 mavhelas.
Makanyoresa chii vankomo? Makanyoresa kuti mupiwe prize.
Ndakanyoresa kuti ndiwane lendi because moyo wangu ndira kurima nekufuya kuti kana ndakusvika kuchembera kuma 70s kwese ndisati ndachembera ukati ndisati ndasvika 60s ndoti ndachembera haya asati ndachembera ndine pfungwa chachaizvo kuda kurima ndikasvika dzikanza ha munoendera tu ndikati kuendera tu ini makanyora pasi ndira kudzoka ndirime michini yangu nditenge michini yangu yekugaya chibage chemombe chikafu chemombe ndifuye wai dzangu. Bati ndikurwadziwa nekuti baba chacha ndikabvunza ankomo ankomo ivava vaunavo kuti anoziva marula area
vankomo hanzi taurai na
anoziva 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 yakwazi nkomo
ngazalelwa kona ngakhulela kona ndihlala kona lamanzi
vaishasha baba vangu vairima saka ganda hanza dzangu dzombotaura kuti dai mukoma wedu akatuwa lendi tainoona tainoona mavhelasi neni neni varora mainona mavhelasi mainona vari kuramba nelendi vari kuramba neagriculture vanhu vehurumende yedu havene kuti chavarura kuriki
asika vankomo manza hanzi dzokai muuye kuzotora agriculture yamuri kudai.
Haiwa hazi kutaura namunangakwa inini ndakautaura mavhelasi kuita hanisoropodze munhu auraya munhu ajaimbwa ajachakati adanana nankomo adanana neni handikuruzinzwa shoni yangu. Andi bonongedza munhu kuti ane mhosva. Tese tine mhosva vanhu veZimbabwe. Nemoya yedu yekutadza kuti tigare zvakanaka. Handinongedze munhu andizive kuti andingakaurani. Inini ndoda lendi chete. igazire nyika yedu andida kutaura kuti varungu vaidana nelendi vaidana nelendi varungu saka vatarisa mongbezi vachitengesa kuEU kuchiuya mamiliyoni vachidana nelendi vachitibvunza futi kuti zva muri kuita izvi muri kuenda kupi musora muchidzinganisana dzinganisana muri kuenda kupi kune murungu mavhelasi akati dzidzi dzakanidzisa basa idini unoziva takati chi
akati chii chipedzesa imva mapetsa ipapo mukwasha wemadzidzi
kupedza mavhelasi ndipe vameva vanhu vezimbabwe vataure akati kwandiri chidzidza basa ini basa chatai ndaifunga kuti patakaenda kuchikoro ndichibvunda so achidzidzisa pandaishanda akati chi ndida kudzidzisa nezveleni ini ndaifunga kuti ari kutidzidzisa nemichini yati kugadzira nayo akati ndida kudzidzisa neleni sezvo matora nyika muchatora ma50 years but varungu vakasenza nyika ino zvichatora 50 years kuti vararame mari yavo isina kupera mumabhengi
aiwa tinotenda
mavhilasi vanga vane mapurazi kumarula ko kumarula umangwe kwese ko kwese kuenda pasi kona vana Bloomberg vamunavo kuamerica ivapo inonzi Oppenheimer vanoziva vaita basa mavhilasi musaregere kunifonera
aiwa tinofona nkomo mambotina
kizekopana
hayi amfuni ukhuma lawo pane khaya ingasengithetha umhlobo
ndafuna
ngelinye ilanga
hayi siyabonga
mageza ngoufoka mageza ngochako usoufana ongaphethiyo
kunjalo baba siyabonga
hayi kurayit mfuka nkoko
ngawusithi
Oh, naredza Mr. Komo. Hey, dzabva dzakanganisika asi vanga vachinakidza chaizvo vambounzwa. Yeah, pane basa but
it's a full-time job.
As I think sometimes tinombodo kuti timbowana vanhu vakadai vanombonyevenutsa moyo mbichana. Nekuti vanga vari kutaura zvakawanda ntunga Mr. Komo there our caller was just talking that he has actually registered to get a farm, but he says he has no hope at the moment that he'll be able to be granted one, or at least to have access to one. Over to you.
And it's 13 minutes before the top of the hour. If you just joined in, this is Live Talk on Studio 7. And tonight we are talking about the appeal by President Emmerson Mnangagwa to Zimbabweans in the diaspora to return and be part of efforts to revive the economy. Coming back to you, Mr. Mabena, do you see enough goodwill from the government to put the country back on track?
The last few months has not demonstrated so. You would know that the ZANU-PF government has declared the working people of Zimbabwe as and enemies of the state. We saw them in January when people took to the streets because of high prices. People were shot. We are seeing prices doubling again. If people take to the streets protesting against the high cost of living, we do not know what the military will do this time. Instead of addressing the issues that have been raised by the working people, we see the ZANU-PF government compensating former white commercial farmers, and we are of the view that the $53 million or so that is said to be allocated to the former white commercial farmers should actually go towards paying the teachers, the doctors, the nurses. Part of that money should be used to buy medication for the sick people in hospitals, because people go to hospital, they cannot access medication because the government is broke. So we do not see the need for prioritizing the conversation of white commercial farmers. This is only being done to restore the relationship between the Zimbabwean government and the government of Britain over the people of Zimbabwe. So there is no priority on the part of the Zimbabwean government to assist the working people and to create conditions for employment in Zimbabwe.
Mm-hmm. Thank you there, Mr. Mabena, and please do stay on the line.
Hello, caller.
Hello.
Makadi ko tukutora ne mimuri kupi?
Murotaro na Shepard ndiri kuBotswana.
Oh, pa Botswana hana sita wana makola saka wanda kubva pa Botswana apo. Kwakadi kuBotswana.
Ah, kuBotswana ku right zvako kwakadi kwamuri koko ne basi.
Aiwa, tiri kushanda zvedu tiri kunotaura henyu pfungwa dzenyu.
Pfungwa dzangu dzekutanga ndisisi mavelas.
Ya, taura itinzwi.
Pfungwa dzangu dzekutanga inicho kutanga ndoda kutanga nemubvunzo vatedi.
Taura itinzwi.
Mubvunzo wangu uri kuti hurumende yeZimbabwe iri kuti iri kuda maforeign vanhu vari kunze isisi ma diaspora kuti tidzoke kumusha handiti. Vanewo here chavakamboti chavanokwanisa kutiitira kurerutsa sevanhu vavanoziva kuti akabuda munyika for a long time handiti. Takabva kuZimbabwe for a long time handiti. Tikauya muno tine zvinhu zvetiinazvo, tine maproperties etiinawo, tine mamachines etiinawo anokwanisa kuti tikadzokera kumusha tinokwanisa kuti tindotanga mabhizinesi, because right now hamungandi tindodzokera kumusha kuti ndindotanga kutsvaka basa. Already am here, ndinotori nebasa rendinoita, ndine mamachinaries etinenge tiinawo etinenge tichishandisa kumabasa etinoshanda nawo kunoka handiti. Ivo vari kuti tidzokai kumusha, vachiti tidzokai kumusha havana here zvavakwanisa kutirerutsirawo panzira yekuti tidzoke kumusha, vatikirawo here nzira. Kana ndichiti kukira nzira, ndiri kureva kuti vatirerutsirawo here pabhodha, because hapana pendinozombodarika kubva kuno kundichidzokera kuZimbabwe ndisingavambuki nepabhodha.
Saka Tom Hoti, kurudziro yenyu mimi ndeyei?
Ndimbokubatai murume. Tikacherechedza ike zvinezvi vatiti poga poga pekunonzi isusu vanhu vari kunze kwenyika ngavadzoke vauye vazotanga business. Handingabvi kuno kundosiya mishinari ndinayo kunoku ndondotanga business kuZimbabwe. Ndofanira kutakurawo mishinari ndinayo kuno ndoenda nayo kuZimbabwe ndondotanga business handiti. Kana ivo pabhodha ike zvinezvi uchindovambuka uine even motikari chaiyo chaiyo kuti udzokere nayo iri kunzi inofanira kubhadhara nemaus dollar handiti. Toti kana even machinery yetinenge tiinayo havakwanisi kuti vati tigaritakure tidzoke nazvo moita free duty, kana kuti mokwanisa kuti handizivi ipapo ndichitaura kuti kukiriya nzira, ndiri kureva kuti zeno vanga vari vanhu vanga vane chido chokuti vana veZimbabwe vadzoke vazotanga mabhizinesi. Zvinoina kuti zvinhu hazvisati zvanyatso kumira zvakanaka muZimbabwe. Ngavarerutse nzira yetinofamba nayo, nokuti tinodarika nepamabhodha vanototichaja kuratidza kuti havasi kutotida kuti tidzokere kumusha. Ndeva vasingachaji, nokuti kana ndine machinery yendiinayo handiti ndichisvika nayo pabhodha ndichitanga kubvunza nzi okay, machinery yako inokosta mari yakadii, wakachajwa juti, saka ndichandotanga bhizinesi racho nei, imi muchitonditorera mari ende kwawo ichitanga kuzvisa nayo kumusha.
Ndombo kubatsai muromo ipapo kuti
vachiramba mari yavo inoshanda muZimbabwe yavo yemuZimbabwe maratidhe sevo vai vachimaramba.
Saka imimi chitipewo zvinhu zviviri zvamungati dai manga muchikwanisa kuwana mukana wekutaura neiyo hurumende mungada kuti zvigadziriswe musati mafunga kana kutomboti mutore zviri kutaurwa izvi.
Chinhu chokutanga, kana dai ndandakwanisa kuti ndisangane nehurumende papoindi yavo yavari kutaura they are right, zvakanaka zvikuru, noendesu tinotoda kuti dzokere kumusha. Ngavagadzirisei mitemo yavo pavana veZimbabwe vanodzokera kumusha. Ndochinhu chokutanga ndichitaura navo kuti ngavarerutsei, kwete kutiomesera, nokuti ke zvinezvi moona ndakabva kumusha izvi zvini ndine mota yanga yanga iri kumusha ndichivambuka, ndakavambuka nayo ndikabhadhara nemaRTGS handiti. Bati zvakandishamisa ndarako kuchinzi kuwedzera mazuva emota inogara kuZimbabwe kwachiko tichibhadhara neforeign currency maus dollar, kwete kuti mapula mapula kwaitoda maus dollar. Ivo vari kutonda maus dollar asi vanoti vane makarenji iri kushanda munyika yeRTGS. Why?
Nechekupedzisira manje. Nhare ndofunga dzinenge dzadonha ntunga apo. Tiri kunzwa mukola wedu ari kuti ari kuBotswana, but he is saying that yes, the call is good, all well and good, but there needs to be policies in place to make sure that when people return from the diaspora, he is very concerned that if he were to go back, he has machinery that he wants to start a business, so he would like that machinery to be imported into Zimbabwe for free, but or minimal, or be paid in RTGS dollars.
Indeed, kunjalo. Ngiphenduke kuwe mnumzana Mabena isigqibe uhlelo. Ukhona ecingweni Mabena? Unfortunately, we have lost Mr. Mabena there, but I think we still have Tinashe Nyatsoga.
Yeah, you can talk to Tinashe.
Goma Tinashe, mochiri parunare.
Ndiri popa are ndiri kunzwa ndiri kuteerera hangu zviri kutaurwa nevanhu zvakanaka chaizvo.
vanhu vese muri kuona munhu wese ari kutaura ari kuratidza kuti ari positive nekuda kudzokera kumusha asi trust chaiyo kuti hurumende yedu inevesa inobata vanhu zvakanaka ndo iri kuleka because isusu hatikwanise kuti tingapromiswe kunzi vanhu vari kudiaspora chiuyai toexpecta kuti taitwa zvakanaka but ivo vari kutaudza vakanaka zvakanaka vanhu vari kumusha ikoko vagara variko the majority yevanhu variko kudhara saka zvakafanana nemunhu ari kuredza hove kana achiiraura hove akaibata akungoikandwa maachaipe mawems ekuti irambe ichidya nekuti aibata kudhara saka isusu tiri kuti zvazvitaurwa nevanhu vese izvozvo I think ndoma mapoints andandakanyorawo pasi ekuti kana kuri kunzi vanhu vaakudzoka orit ndatiti zvinhu zvaakufamba munyika ngatichiti vanhu kana vaakudzokawo voitirwa mafreejude ezvinhu zvavo I think mutemo wakaomboripo handisi kuziva izvozvo ekuti kana waakudzoka mareturning resident chichichichichi but wailimita zvinhu kuti one motor one chichichichichi handizvo but zvinhu zvakanaka izvozvo zvokuti kana vaa kuti vanhu ndavachidzoka vanhu vanodzoka vachatisvikira pai vanhu vanosvikira land inyaya yangu iri kunyaya yeland kunyanya nemamins of production ngavape vanhu bot kuno kumadiaspora inai agricultural research mukuita research yakakura yekuti yechikafu yefood production yekuti tikauya kuzimbabwe kuya tikanopinda kuna naicrisat nekuna fedic kuya we can have some scientific research yatinokwanisa kubatsira neknowledge chaiyo kupinzawo kuisa knowledge but unonopiwa mari yekurarama kwacho because unosvika ikoko kobwapiwa 500 bond and isingauye futi yegovernment yacho and so they must make sure kuti vagadzirisa mitemo because vese tingataure zvedu ivo vanotozvishuwirawo but kana pasina mutemo uri kurespectwa uri kuremekedzwa munyika hapana chinhu chinobatika ndapaiswe mutemo chaivo kuti constitution ndo yaakutonga munyika handiti whether there's political legitimacy or what but let there be rule of law in the country ndo patofanira kutaa ipapapo zvinhu zvese zvatiri kutaura nezvazvo zvinobva zvaita then another thing let demilitarize my institutions and depoliticize them because for as long as we've got political institutions everywhere hakuna kwatiri kuenda let the country be run according to the constitution uyezve ma institutions ndaaranwe on merit not kuti unotora brigadier general akaretire kuarmy momuti dhe haakurana ministry of agriculture chaanoziva kuagriculture chii motora brigadier momuti dhe haakurana zbc chaanoziva kumedia chii handizi political expedience at the expense of the people ndo chinhu chiri kuaya zimbabwe saka vamunangagwa kana vachizonzwa message ndavanzoti chinhu chiri kudiwa nevanhu chekutanga kugadzirisa mutemo kana vagadzirisa mutemo they will see even my investors anotanga kuuya zvese zvecurrency zvatiri kutaura zvemamaina but chinhu chakakosha chiri kudiwa muzimbabwe inyaya yerule of law
aiwa mashoko makukutu tinokutendai mukomati nhashenya tsoka kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu
ndokutendai sisi mavhe nekunditembawo kuti ndingakokupaiwo pfungwa dzangu
aiwa ndimi nechidiki garai muchidzoka muchirongwa thank you so much Ntunga maybe we can just read what our people on Facebook all our followers are saying they see for Simofa kuti keep up the good work studio 7 pa VOA Shona Fraser Chicks Nathan ari kubva tipa namba dzake anzi call me last Maposa ari kunakirwa naNkomo hama yedu mukwasha wemazezuru anga ari pano pachirongwa Liberty Nyanongo anga ari kuti ndifonerei takona Courtney Memping Courtney ari kuti vaNkomo vanakidza Patricia Sibanda vaNkomo hanzi kuseri vaNkomo vanenge vabata vanhu vakawanda Imanyo Nyakonda ari kuti chaura chinhu ichi Ntunga
Saka vaNkomo vaenda nenyika.
Aiwa, vaNkomo vaenda nenyika kwavasvika hamina vakatsuka.
And this is the Diaspora Forum. The diasporans have spoken. I'm sure somebody from the government was listening. They will be passing the message to the president. On whether people in the diaspora are really willing to come back with the status quo as it is. And that's it from us here at Studio 7. tonight. I'm Tunga Milinkoma.
And I'm Marvelous Mklanganya Huye saying see you tomorrow on the Women's Forum. Bye-bye.